Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 4, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU PF vanoti zviri kutaurwa neCCC ndezvemugotsi matsuro. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi rikati harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Bato iri raratidza kusafara nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission uye mapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato iri vari kanzura muHarare vaIan Makone.
Vino vezeki vakati bato rega rega rino riri kugunun'una nemashandiro avo ngavanyore pasi. Saka takavanyorera tichisetsenura zvese zvakashata kubvira panyaya dzevoter registration, urongwa hwachona husina kutsarukana.
Semaonero enyu, chii chakakonzera dambudziko iri?
Nokuti vana vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wokurejista, zvichibva pakuti panga pasina kubatana pamwe chete neofisi yecommission ZEC neofisi yaregistrar general kuitira kuti vana vanenge vawana zvitupa vobva varejistwa. Ipapo apa pakashata chaizvo. Chechipiri, tiri kuona kuti pane nguva yavaita yachona yevoter registration blitz muna February nemuna April, nhamba yevanhu vakakwanisa kurejista yakati wandei. Kunze kwemwedzi miri iyoyoyo registration yese yakaderera zvachose, cause vana havana mari dzachona dzemabhazi dzekuti vaende kumadistrict centers kunoregista as voters. Zvimwe chetezvo nepanyaya dzezvitupa. Saka ndiyo nyaya huru huru yatasimbisa kuti veZEC ngavadzokerere blitz, zvakare vachiita voter education kuitira kuti vanhu vazive nguva iripo kuti vari kumatimu ava achasvika mumaareas mumapolling stations sarini. Tikagotsoropodza zvakare panyaya dzeviolence nezviri kuitwa kunhengo dzedu dzeCCC.
Mungapa muenzaniso,
chitora nyaya yaana Sikala na Honorable Sitole, ma MPs edu and 13 vakasungwa vekunyatsime. Zvinoratidza kuti izvo mapato haasi kubatwa zvakafanana nemapurisa zvakare nevatongi vedzimhosva. Tikagozotora nyaya yedelimitation yekuita maboundary emaconstituencies nemawards, tinoona kuti izvozvi pavakaita voter inspection yekuti munhu wese wese vachizoziva kuti vanhu vari pavoters row vangani polling station by polling station, ivo pachava veZEC vakatobvuma kuti zvikwanga kuine mamwe mazita akakanganiswa.
Uwandu hwacho hwanga wakamira sei?
Munhu mumwe chete pachidimbu pazana rega rega. Zvino kana vakaregista 5.8 million people. Era yakaita saye ye munhu mwe chete pazana roga roga. So around 58,000 people vane mazita avari mvoters roll. Asina kunyorwa zvakanaka. Kana kuti nzvimbo dzaunofanirwa kunge vari. So izvozvo zvinozoita kuti kuite vanhu vazhinji vachatadza kuzovhota gore rinouya nekuti maparticulars avo haana kunyorwa zvakatsarukana.
Vanga vari vakafana bata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato reTriple C vari kanzura muHarare vaIan Makoni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo.
Zvinoshamisa uye zvinonyadzisa. Ende tine tichifunga semusangano weZANU PF kuti vatinokukwidzana navo vabvezera munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvino kana riro zera nemaonero nemaitiro amuri kufunga kana kuti nevamwe vanofunga kuti vangazotonga nyika inoyi, bva nyika yacho inogona kumuka yatumidzwa rimwe zita kana kuti yatotengeserwa imwe nyika chaizvo mangwana. Ndinodaro nekuti vanhu kana vachisungwa munyika yeZimbabwe havasungwi zvichienderana nekuti vanobva kubato ripi. Ingawani vana obhadhaya mwoyo vaisungwa, ingawani vana chombo vanga vachisungwa. Makambobvunza here kuti vachombo vari kusungirwa nekuti vabva kubato ripi? Nhasi Job Skala wasungwa waita mhosva dzake naumwe wacho mpistole uyo. Hamuzivi here kuti varume vaviri ava vane mbiri yekukonzeresa mhirizhonga yavakakonzeresa munyatsime?
Asi kava Skala igweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vainge vapondwa.
Hongu takashayikirwa naMo Blessing Ali ende nhunzva tunzva yacho yakasungwa iri mumaoko mevapurisa inonzi Pius Jamba. Ndo yakauraya munhu nemhirizhonga naye akasungwa akaiswa mutirongo. Hapana kana right organization iri kuti Pius Jamba asungirwei. Asi tinoziva kuti nerimwe divi kuCrisis Coalition mutauri wayo vaobhet masaraure vanga vachisungirwa mhosva yokunzi vane chokuita nokuurawa kwakaitwa umwe munhu mugore ra2016 akasundidzirwa akadona muhotera yeJameson muno muHarare. Mose neivo vose veopposition vanga vachiti vamasaraure vasungirwei.
Asika vanopikisa hurumende vanoti mutemo uyu unotarisa kuti wabuda mbamani, vachiti vamwe veZANU PF vanoita vanopara mhosva kana kukurudzira mhirizhonga havasungwi.
Aiwa, mutemo wekuZimbabwe ndimaenzanisi, hazvinoino kuti uri wekuZANU PF. Vamugwadi vano mukavanzwa vachikurudzira mhirizhonga kuti vanhu endai munopisa dzimba dzevanhu, dzimba idzodzo dzikatsva vamugwadi vanoenda mujere, vanosungwa nemapurisa.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobhet masaraure vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvidza dare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata mutewedzeri wavamasaraure muzvare Christine Kayumba.
Nhasi vaobhet masaraure vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita iyo 50,000 RTGS. Vamasaraure vanzi vanofanira kuripota kamwe musi wechishanu woga woga mushure memasvondo maviri. Isu sesangano rinomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tatambira nomufaro danho ratorwa nedare kuti vamasaraure vatongwe vachibva kumba. Tiri kuramba tichichema kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanomirira kodzero dzevashandi kupere. Sesangano ticharamba tichirwira kodzero dzevashandi kunyanya vadzidzisi. Vamasaraure vatambirawo nemufaro danho iri uye vari kupa kutenda zvikuru kumagweta edu anotimiririra vatapiwa muchineripi uye vadag kotati mukuvamiririra munyaya.
Mutevedzeri wavamasaraure muzvare Christine Kayumba vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan zabatawo gweta ravamasaraure vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Women Rights vatapiwa muchineripi.
Dare reHigh Court raona zvakakodzera kuti va obed masaraure vapiwe bail mushure mokunge judge Manyangadze vatonga kuti mutongi weku regional court va Stanford Mambanje vaka tadza basa pakunyima kwavakaita vamasaraure bail panotongwa nyaya mutemo wavakadzidziswa neumbo hunenge hwaiswa pamberi pedare ndokunofanira kubatsira mutongi kuti apepete nyaya woona kuti munhu anofanira kupiwa bail here kana kuti anofanira kunyimwa.
Zvamungade kuzivisa nyika pane zvaturwa nemutongi ndezvipi?
Vamanyangadze vatonga kuti vamambanje vakaresva basa apo pavakatora zvakanyohwa pastatement iyo inova yakasungisa vamasaraure vachiti ivo yaipesvedzera uye kuvhiringidza vatongi venyaya kuti vasatonga nyaya zvakanaka zvinova zvawanikwa kuti ipapo vakakanganisa. Vatongi havafanirwi kutonga nyaya vachiteerera kuti vanhu ruzhinji zvahwo huri kuti kudini munyika umu. Vatongi vanofanirwa kungobatsirwa mukutsvaga chokwadi nekuona kuti mutemo wachengetedzwa kubudikidza nekuti mutemo unoti kudini. Ko iwo ihoumbowo hwamboiswa pamberi pedare hwakamira sei? Hune udzamu here kana kuti hahuna maturo? Kana hune udzamu, zvino munhu anonyimwa bheo. Asi kana husina udzamu, munhu anofanira kupiwa bheo, sezvo kupiwa bheo yava kodzero muconstitution yedu itsvai yakatanga kushanda mugore ra-2013.
Zviga zvatemerwa vamasaraure kuti vatevedzere ndezvipi?
Saka vanzi vanofanira kubhadhara bheo re-$50,000 Zimbabwe dollars. Vanofanirwa kusakanganisa kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yavo kusvika yazotongwa. Vanofanirwazve kugara paadhiresi iyo yavakapa kumapurisa. Vanofanirwazve kupota vachiinda kuHarare Central kuLaw and Order mavhiki kamwe chete pavhiki pasvondo mbiri uri musi wechishanu choga choga kusvika nyaya yavo yatongwa.
Gweta rava Obert Masaraure vana vanenge vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kanzuro yeHarare yazivisa padandemutando rayo reTwitter kuti ichambomira kupa vanhu mvura kwemazuva maviri kutanga nezuro, ichiti haina kukwanisa kuwana mumwe mushonga wekuchenesa mvura wealuminium sulfate uye nechlorine gas. Kanzuro yati iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nenguva yatara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Chinhu chinosuwisa uyezve chinhu chinoratidza kuti tiri kudzokera kumashure munyaya dzekuona kuti kodzero yemvura yazadziswa. Tinoona kuti chiitiko ichi chauya panguva iyo tasvika mumwedzi yekuti vanhu vazhinji mvura inenge yakushandiswa zvakanyanya.
Zvii zvamuri kunzwawo kubva kuvagari nezvedambudziko iri?
Nzvimbo zhinji muHarare netsvakurudzo dzataita nhasi uyezve nemashoko atiri kutambira kunharaunda dzakasiyana-siyana hakuna mvura. Ndingapemhenzaniso wenzvimbo dzinombobuda mvura zvakanyanyisa dzakafanana nedzivarasekwa, kuwadzana nedzimwe nzvimbo dziri kumufakose nedzimwe nzvimbo dziri kukambuzuma hakuna mvura. Vanhu vave kutoita bishi rekuenda muzvibhorani umo vari kuripiswa mari dzekutenga mvura, zvakare vachitenga tingati mvura ma 20 liters emvura kubva kune avo vari muzvibhorani izvozvo.
Semaonerenyu, chii chiri kupa kuti paite dambudziko rakadai muguta guru renyika?
Zvimwe zvinhu zviri kuitika izvi tingati pachirungu vanoti zvinenge zviri man-made. Nenye chikonzero chekuti mukatarisa kuti dambudziko redu remvura chinhu chiri kunyatsokonzeresa kuti tive tinoita dambudziko remvura kunyanyanyanya munyaya yekutsvaga mishonga yekuchenesa mvura. Ndeyekuti dzimwe nguva tinoona isusu kuti kanzuro inotodira mvura ine tsvina timurwizi runove runoenda kunana Lake Chivero. Saka mvura iyoyo inoita kuti mvura indizove kuchenesa kwemvura kuve kunoita kunge kuve nemutengo wepamusoro-soro zvakanyanyisa.
Ko nyayawo yekurima nekuvakira mumatoro iri kukonzera dambudziko rakaita sei?
Pazwa kana kuti kubvongodzwa uyezve nekuvhiringidzwa kwematoro aya anochenesa mvura nderimwe dambudziko ratasangana naro seguta. Izvi zvatinenge tichitarisira kuti ndozvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvive zvinogadziswa. Zvakare tingati kanzuru inofanira kunge ichipiwa mare pachirungu dzinonzi devolution. Asi naizvozvo mukaona kuti nguva nenguva zvaramba zvichiita kuti gurukota noona zvekutongwa kumatunhu, ndinotinodecida kuti mari iyoyo inoshandiswei, ichatengwei uye zvichaitiswei. Mukatarisa zvakare kuti kanzuro yeguta reHarare yakave no tikati kupiwa chikamu chinenge chinosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuZimbabwe. Asi mukatarisa pari zvino mari yavakangopiwa chete inenge inosvika tingati pachirungu atinoti 73 million inongova iri mari shomanene zvakare. Saka zvinhu izvozvo zvinoita ndozvatinotarisira kuti isusu ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti tisvike patasvika apa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, kanzura Tinashe Kambarami vaimbenge vamiswa basa rekuva mutevedzeri wameya weUlawayo vachipomerwa mhosva yeuori uye vachinzi vainge vadzingwa kuva kanzura nebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Muonzora vanzi nedare repamusorosoro reSupreme Court vadzokere pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeUlawayo yakamboramba kuti vakambarami vadzokere pabasa kanawo kubva kuMDCT. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vakambarami.
Dare randidzosera pachigaro chandanga ndiri panguva yandanga ndabviswa pachigaro cheukansela necheudeputy mayor kuBulawayo. Sezvo muchizviziva kuti ndangana nenguva nyaya dzangu dziri mumadare, takaenda kuSupreme Court ndikawina. Bviswa kwandanga ndakaitwa neHigh Court yaChief Justice Mabhikwa ndikazowina kuSupreme Court.
Ko chii changa chichipa kuti musadzokere pabasa iro dare ranga rati mudzokere kubasa?
Saka pane zvainetsa zvaita kuti zvakaita kuti kuve nekusanzwisisana kuBulawayo City Council kwakakonzera kuti ndinge ndichizoenda kudare reHigh Court ndichinopiwa declarator yandazopiwa nhasi yekuti ndidzoserwe pachinzvimbo changu sezvo zvanga zvatotaurwa neSupreme Court. Saka ndo mabudira zvaita nhasi ndadzosera pasasa kansela weward 3 sadeputy mayor weCity of Bulawayo.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vaTinashe Kambarami vari parunhare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pavarume vana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya, vatatu vavo vakadoma vatevedzeri vechidzimai vatatu, kusanganisira vari kunzi vane mukana vakakura wekukunda musarudzo idzi vaRaila Odinga avakambova mutungamiri wehurumende. Izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yeKenya kuti pave nemadzimai akawanda zvakadai anokwikwidza ari vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vaimbova gurukota rezvemitemo, amai Martha Karua ndiwo mutevedzeri wavaOdinga. Amai Justina Wamai vari kutevedzera mumwe ari kukwikwidza muzvinafundo George waJakoya, kuchitiwa amai Mutua vari kukwikwidza vachitevedzera vaDeft waIga. Sarudzo dziri kuitwa musiwa 9 Nyamavhuvhu. Mauto emuChina anonzi ari kuita urongwa hwakasimba hwekuedza masimba ezvombo zvavo vakakomberedza chitsuwa cheTaiwan. Izvo zvinotevera kushanya kwemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica, amai Nancy Pelosi, nemusi wechipiri kusvika nezuro. China yainge yamboyambira kuti rwendo rwaamai Pelosi rwainge rwakanangana nekuishokosva sezvo ichiti Taiwan idunhu rayo. Nemusi wechipiri svondo rino takanzwa komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira vezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekukurudzira mhirizhonga kana wokumbunyikidza kodzero dzevamwe pamberi pesarudzo dzegore rinouya, ichiti kuita kwakadai kunokanganisa budiriro neupfumi hwenyika. Asi vezvematongerwo enyika vanoteerera here mashoko aya kana kuti ndavana zvimiti munzeve? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgarivhume.
Chekutanga ndoda kuti on paper pakana patheory izvozvo zvakanaka nekuti ndo zvatinotarisira uye ndo zviri mubumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa seizvozvo kuti Human Rights Commission inoti hadisi chakati chakati nechakati, but zvotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo onzwei, nekuti already tine kesi yaBishop Mashaya munyika. Vaya vekumberengwa vakabuda ichiti Chamisa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inode kuinvestigatewa because it's on video, everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoinzwa sei.
Ndinotenda vangarubvume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa zvataurwawo navangarubvume munoti
zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu vemapato tinofanira tichizviteedzerawo izvozvo. Sine nepolitics. Saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvinonzi pano vari kuzvipromota nekuti ndozvese zvatiutaura ivi purezidendi wedu wezanupf mamaikagwa ndozvavari kutaura kuti we want to have a peaceful election. Tezanupf mamiriro atakaita ndeyekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndiwo achabatsira kuti zanupf iwine next election, kwete kuti munhu atukwa kana kuti arwa aiwa. Izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violence ndivezanupf yeti munhu iyeye haasi mastructure ezanupf, munhu akazvimirira kana munhu ataurazvo. Zvinhu zvekutimichaisa kuti mapoiaao hatisi kutarisira kuti chinhu chekuti tingati zanupf inopindira panyaya dzezvinhu zvakadaro nekuti zanupf ekuvaka ari pachena. Vangarubvume navachamisa tikwatarisa kuti ngavabatsire kuti nyika ivake kuti kunodaidza masanctions kunoinvita masanctions ari kutangarisa mufumo wenyika.
Ndinotenda vamuponda. Vangarubvume pindurai tinzwe, ndanzwa muchida kutovharira vamuponda vachitaura, pindai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo a typical ZANU PF person wekuti vakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haazi munhu weZANU PF and yet meeting yaari kubuda iri pachena, ari kuadresa meeting yeZANU PF kumberengwa akapfeke regalia yeZANU PF and zvaari kutaura is on behalf of ZANU PF. Then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati and uye apedza kuti hamutisungi nekuti ndiri ZANU PF. Iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderera pamusasa pamunondo.
Ndikubatei muromo, ringava dambudziko reZANU PF here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko reZANU PF nekuti ZANU PF ndo inokontrole mapurisa, ZANU PF ndo inokontrole ZEC, ZANU PF ndo inokontrole masabhuku inovarambidza kuti vashandidzane nevamwe. Dambudziko reZANU PF ndeyekuti yakaita capture mainstitutions anofanira kunge ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato retransform Zimbabwe ndiri kutira kuita mameeting nzvimbo dzakasiyana. Inzwi ramuri kuona riri kupera nokuti I'm doing my people engagement, but kazhinji kacho tongachitodzingirwa nemapurisa kunzi kusaita. Ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndinoite meeting yakati yakati vanokurambidza ende tinayo evidence iyoyo and yeti ZANU PF hainyoreri zvese izvozvo. Saka ZANU PF yacreate a situation whereby vaclosa kana kuti vavhara democratic space. My brother Mpunda, you know, kuti kuti vanhu veZANU vari arrogant and they propagate violence every day but nothing happens to them.
Zvinotenda.
They got no power over ZANU PF.
Vamponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Ya, shanduko iripo nekuti isusu chatiri kuona ndechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvagawo neproblema. Unoziva izvozvo MDC, TCC, all these my political parties machina. Vanhu vekuti for the last 4-5 years hapana zvavanga vachiita to the people. Handikona like macity council vakambonzi vaihanika vanhu vere opposition but they've run them down. Saka now because havana basa ravakaita for the people, they have nothing to sell to the electorate. Vanotanga kublema ZANU PF futi as I have already said and which we all know, the president has been working very hard. Amakomana zvinhu zviri pachena kuti murume anga achishanda kuti tikada kuenda kumanikaland kukuneta kureska plant yekugadzira gasi zvekuti Zimbabwe self sufficient panyaya dzegasi rezvecovid iri. Toenda kumarodzi kuri kushanda
asika vamuponda ndikubatei muromo ipapo. Imi muri kutaura nyaya dzebudiriro. Budiriro iri kuitwa nehurumende hainei nemhirizhonga iri kutaurwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Human Rights haina kunanga ZANU PF kuti ZANU PF ndiyo yadai. Vane mandate yavo yekuencourage a peaceful environment and we encourage that and we welcome that. It's not like vari kuti accuse isusu kuti tadai. What they are saying is because they know normally my temperatures anokwira
Ikuti wanu people get excited bo ende wanu tanga kutocha zvinhu zvese unnecessary for politics. Because politics after all, it's not chinhu chekuti tingatovengana kuti nini vangari kumagatadze kutambudzana. Nokuti kuti tinipolitics aiwa, we should be able to talk me and him even if we have different views.
Avanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari zvakare parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk cheWomen's Roundtable chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu, tiri kutarisa zvakakoshera kuyamwiswa kwevana vacheche. Gore rega rega United Nations inocherechedza vhiki rekutanga remwedzi waNyamavhuvhu seiro rekukurudzira madzimai kuti ayamwise vana sezvo zvakakosha pautano hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi munokwanisa kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yamunopiwa neVoice of America tichitepfenyura tiri paWashington DC. Vanoda kutibata kana kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU PF vanoti zviri kutaurwa nebato reCitizens Coalition for Change ndezvemugodzi matsuro. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 4 kuNcwabakazi 2022 nguntunga milinko mom. Endabeni zethu lamhlanje.
Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZanu PF izama ukuthi abuse osobhuku lezinduna labo mliswa ukubana besebenzele iZanu PF.
Ivandla le-CCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti lithi i-commission le kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Nxa kungayisikho okunye nje okomthetho sokuyikuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bayawabeke ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sokuyi-contempt of court. So
umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami kumele abuyiselwe esikhundleni sokuba ngukhansila ka-Ward 3 lesokuba ngomsekeli kameya wakobulawayo. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla le-CCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti njalo lithi kumele i-commission ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-voter registration blitz. Zikhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla iziphatha amandla zaleli bandla ezibalisa umnumzana Ian Makone loNkosazana Fadzai Mahere bathe baningi abantu abehluleka ukubhalisa ngoba amahofisi ekhomishini le ekhatshana lozulu. Ababili laba bathi njalo uhulumende kumele eguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho, ama-electoral reforms ngesiNgisi, ukuze ukhetho luka-2023 lube ngolukhululekileyo. Kodwa leli bandla lithi okudanisayo yikuthi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zalo. I-CCC ikhuthaze njalo abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota njalo bavote ngobunengi kukhitshwa iZanu PF embusweni. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
IZEC imadolo nzima ngendaba yokubana ke abatsha berejiste ikakhulu ke emathawuni lasendaweni esijeneyo across the country. So kuyinto ke esikhangele ukubana fanele ilungisiswe ikakhulu ukubana ke kuvulwe enye blitz exercise ukuze ke abantu barejiste, ngoba even yona itarget ababeyifakile abazange beyifike. So thina njengenhlanganiso sikhangele ukubana kulungisiswe indaba ye-voter registration. Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZanu PF izama ukuthi abuse osobhuku lezinduna labo mliswa ukubana besebenzele iZanu PF. Kuyinto esingayikhangelanga ngenxa yokuthi thina siyakwazi ukubana ku-constitution yelizwe. Njalo ke lo ndaba zomba ngazo indaba yomkankaso kufanele ube indaba yamaphathi wonke yatshiyene, akula ndaba ukubana ngowezanu noma ungowe-CCC noma ungowemabambo. Sonke singabantu beZimbabwe akufanelanga kube lo muntu oyalisa ukubana ke ekhethe ibandla lakhe. So asikhangelelanga ukubana ke iZanu PF njenge-competitor yethu izama ukuabuse izinduna labo mliswa, ngoba yi-institution yama-traditional leaders ofanele ihlonitshwe.
Njengoba lisithi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zenu, liza kwenzani pho?
Last week saqala ke ngeviki edlulileyo ukubhalela ke ku-Southern African Development Committee le African Union e Ethiopia Addis Ababa kubana bezwisisa kubana ke eZimbabwe silodubo mayelana lama reforms lendaba ke eZimbabwe Electoral Commission ngenxa ukuthi lokhu kule bearing on the future elakusasa leZimbabwe ikakhulu sikhangela indaba ze legitimacy ungabona ukuthi ukhetho odlulela lama elections esawenzayo before alenkinga yokubana ke kwaba kulo hulumende ocontested lokhu kule problem ke ukubana nxa sesifuna ukulungisa umkhonomi le ndaba yokubana siprovide ama-services nxa kule contestation around indaba ye-leadership. So konke lokhu kulungiswa ngokubana ama-elections ukhetho lube free and fair. So I see onto ebenefita i-CCC yinto ebenefita amaZimbabwe lohulumende obuyayo ukubana ke wonke umuntu ebelokusuthiseka mayelana lama-elections ke abenziwe. So ukhetho fanele yenziwe ngendlela ke as open, as transparent, njalo as credible. So yikho si-engage lama-regional players, labanye abantu njalo leZimbabwe ukusebenza labanye abantu bonke aba-interested on the democracy for our country ukubana silungisise ke indaba yokutshontshwa kwama-elections le ndaba yokubana ke kube lo hulumende ongakhethwanga ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lokukhulunywa yi-CCC. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission umnumzana Jasper Mangwana. Umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami yena owasuswa esikhundleni sokuba ngukansila ka-Ward 3 lesokuba ngumsekeli kameya kobulawayo kumele abuyiselwe ezikhundleni zakhe. UJustice Martin Makonese wenze isinqumo lesi namuhla. UKambarami wayemiswe ngumthethwandaba ukuba ngukansila lokuba ngumsekeli kameya ngenxa yecala lobusela ayeletheswa lapho afunyanwa khona emsulwa. Ngemva kokususwa kwakhe, umnumzana Kambarami wacela ukuba udaba lolu luhlolisiswe inkantolo ye-Supreme Court, yona eyanquma ukuba isinqumo se-High Court sasingelasisinto. Wabuyela njalo emthethwandaba wavimba ukuba kwenziwe ukhetho lwe-by-election ka-Ward 3 lonyaka. UKambarami uthi uyathokoza kakhulu kulandela ukwethula kwesinqumo sanamuhla lesi.
Njengoba lisazi nje ukuthi i-Ward 3 yayimisiwe ngesikhathi sama-by-elections ngodaba lokuthi ama-cases ami ebese-court engakapheli. So namhla kunikezwe i-judgment ngu-Judge Justice Mabhikwa ukuthi ngibiselwe esikhundleni sami esokuba ngukhansela lokuba ngu-deputy mayor. Njengoba lisazi ukuthi ngo-2021 i-Supreme Court yayi sethe aside i-judgment eyayiyenziwe ngu-Chief Justice Mabhikwa eyokungikhipha ku-position eyokuba ngukhansela lokuba ngu-deputy mayor. Ngabiselwa kwathi kunjalo sengibuyela ekhanselini kwangathi kulokuxabana ikhanseli ingazwisisi ukuthi sengibiseliwe esikhundleni sami. Ngabuyela njalo e-High Court ngayafayela i-declarator ephume namuhla imbisele esikhundleni sami.
Ye kuyo phambili ubona ngazani baza kubisela khona ngale khansili kumbe kuyahamba njani? Njalo nqabe kubisela uyangena khona ngale ukubandla liphi? Ukusisisi kumbe kubandla lakho lakudala?
Isinqumo lesi siyenziwe namuhla ngikhuluma nje asila sikhathi sisuke e-court. Ukubuyela ngiyabuyela ekhanselini nxa kungaba sokulokunye nje ukuthi ekhanselini sokungathi sokusiba lokuxabana. Lokhu kuyabasebaba sebekuthatha sokungaphezulu kwamandla awe-court, sebethethe amandla bawafaka ezandleni zabo. But ngiyananzelela ukuthi ekhanselini kulama-legal departments ayiwo advisor i-council ukuthi this is the right position. Nxa into sesihambe ngendlela le kumele silandele umthetho. I-council ayisiyo briefcase business yikansili yabantu and ilandela iconstitution yelizwe, so bayakuzwisisa khona ukuthi kwenzakaleni. But njengoba nsitho nje ukuthi nxa kungakungokungayisikho okunye nje okomthetho sokuyiwuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bayawabeka ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sokuyi-contempt of court. So ngithanda ukuthi ngithi i-council yethu yakubulawa iyazwisisa umthetho and iyenza izinto ngokufaneleyo.
Umnumzana Tinashe Kambarami ngukansila ka-Ward 3 njalo ungumsekeli kameya wakobulawayo. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla ukhulule umholi wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obert Masaraure, ngemali yesibambiso i-bail. UMasaraure ubhekane lecala lokuvimba isandla somthetho kanye lelokubulala, kodwa uyawalandula lawa macala. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo, njalo ezinye zalezi mpahla zithengiswa ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kahle ngithi lapha isimo sibi kakhulu ngapha. Siyababona semabhizinisi babiza intengo yempahla zabo ngemali yedola leMelika bengafunila kancane ukuthatha amabond notes. Ngeqiniso akusikho uthanda kwabo, ngoba imali yakithi iwile njalo iwa nsuku zonke. Khangela iyawa viki zonke ngolwesibili ngemva komkambo we-Reserve Bank i-auction. Pho osamabhizimisi uba bengasebenzisa leyo mali bengaya ngaphi, bewode ngani, ngaphi njani?
Lokho kungabe kusitshoni kubathengi labanini bamabhizimusi?
Lobu yibuzima obumelana labathengi. Kukanti labanini bamabhizinisi baphakathi kobuzima obungaphezulu. Yebo semabhizinisi abalalungelo lokuthi lokwenza lokho, kodwa umumo esikiwo siphakathi kwelitshe lembokodo. Ngoba umphathi ntambo kahulumende wezemali uthi kakukho emthethweni, kodwa isimo esikhangele akekho loyedwa ovumelana kumbe okumvumelayo uma esebenzisa ibhondi eliwa nsuku zonke. Bayakwazi lokho. Lapha ngokubona kwami okungenziwa kuphela ukuthi kuvunyelwane kusetshenziswe lelo dola leMelika. Ngapha kulungisiswa lokho kubangela imbangela xathi yokuthi elakithi ibhondi lakithi liwe kangaka kuyini. Kufanele kube kusazakala kumbe kubonakala, ngoba ilizwe leli labantu abakhangeleyo abaqeqetshileyo, umphathi wezemali ukhangele, kodwa ukwalela abantu lokhu lingakwenzi, lingathengisi ngale imali yena ebona ukuthi eyakhe imali la yesikhwameni sakhe kalayo ngenxa yokuthi ivele izifele. Kakulungisiswe lokho, yiyo indlela kuphela engaphumuza abantu lelizwe lijikame kwezomkhonomi.
Umnumzana Austin Nkomazana ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kunjalo nje umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube wenze umhlangano labo somabhizimusi namuhla, lapho achasise khona ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Yeah.
ku Live Talk asihluzeni bomama namuhla sikhangela inkuthazo yokuqhakatheka kokumunyisa ingane ivele lika mama phansi kohlelo lwe World Breastfeeding Week olunanzwa lonyaka emhlabeni jikelele kusukela mhla ka 1 kusiyafika kumhla ka 7 kuyona le inyanga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika lithi kalisekeli ngitsho la kancane imizamo yokuguqula umbuso waseTaiwan ukhona okwamanje ikakhulu kusetshenziswa udlame. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken utsho lokhu esemhlanganeni wenhlanganiso e-Association of Southeast Asian Nations owenzelwa kwele Cambodia. Umlawuli wedale lephalamende laseMelika, u-US House Speaker Nancy Pelosi, uhlangene nomunye wakhe wokwele South Korea, u-National Assembly Speaker Kim Jin-yong, esikolweni salelo lizwe i-Seoul namhlanje kuhlandla lakhe lesine lokwethekelela amazwe awezekazi le-Asia. Ababili laba bavumelene ukuqinisa umsebenzi wokubambisana uvimba ukulungiswa kwezikhali zombhubhiso ezenuclear nele-North Korea. Idale lephalamende ele-Senate lakwele Melika libika ukubana liyasekela ngokugcweleyo ukwamukelwa kwele-Sweden lele-Finland ukuba ngamalunga enhlanganiso e-North Atlantic Treaty Organization NATO. Amalunga awe-NATO avote ngobuningi esekela leli nyathelo ngaphandle kwelizwe elilodwa kuphela. Ukusobala ukubana inhlanganiso ifuna ukuqinisa umsebenzi wokumelana nele-Russia. Ngemva kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane eyodwa kudlakela olwaba khona kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2007 kwele Kenya, lelo lizwe lithi seliqinisa umsebenzi wokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku i-technology ukuze kungabi lokuqilibezela kukhetho njalo impumela yalo ingabi ngephikiswayo. Ukufuthela nakubikwa lokhu kuqhubekela phambili kwele Senegal ngemva kokhetho lokudinga umongameli elizweni lelo ngempela sonto, impumela yalo elokhu ingakaziwa kuze kube manje. Umanyano wamabandla aphikisayo azibiza ngokuthi yewi askani wi coalition kanye lomanyano obusayo owe Beno Bok yakha coalition wonke athi anqobile lolu khetho.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isanda kubika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million abahlole amagama abo kuluhlu lwe-voters roll. IZEC ithi uluhlu lolu lulabantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Kulabanye abathi kabazihluphanga ngokuyahlola amagama abo ngoba ukuvota akubancedi ngalutho. Kulabanye njalo abathi kabala maphepha okuzalwa lokunye okufunakalayo nxa umuntu ehlola igama lakhe kuvoters roll kumbe ebhalisela ukuvota. Kulabakhala ngomango okumele bewuhambe ukuze bayehlola amagama abo. Bakhona njalo abakhala ngokwenza kwekhomishini le abayicabangela ukuthi idlelana lebandla elibusayo elezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Michael Mdladla Ndiweni ocubungula ezombusazwe lo mnumzana Thandazani Moyo okubandla eliphikisayo ele Freedom of Rights Under Sovereign. UNdiweni usungula lingxoxo.
Vele nje abantu indaba zokhetho kazikho kumasiko ethu engathi is aso culture yethu. kuye njalo. So abantu abanengi into abayithathela phezulu ngoba bayifundiswa sebadala. So into okumele umuntu abe ngathi uyayifunda semncane. Bonani ukuqala vela so culture yethu. So abathi ngesikhiwa irresponsible citizenship. Kayikho okwesibili sesakhangela ke in terms of reality on the ground. Okunye ukuthi abantu babengala information eneleyo ukuthi kulento njalo yenzakalayo. Uyathola umuntu etinavela angkwazi ukuthi kule voter inspection kasitshelwanga. So indlela zokuxhumisana labantu ezikahulumende ziyabe zingafinyelela umuntu wonke ikakhulu abantu abasemaphandleni ngoba kwezinye indawo imtshina njengamaradio kayibambi imbiki yaphuza ukufika. So ngokunye kwakhona okwesithathu ikuthi ezinye indawo ziyabe zikhatshana umuntu kuyamela agade abhadale imali ethizanyana kakhulu emakhaya futhi kumbe agade kumbe aqumuma ngenxa ye 3-4 Ks esiye esikolo esiya-checka ibizo. Abantu abaningi angeke bekwenze khona lokho. So ngomlakano wami mina nginakana ukuthi kumele kwenziwe kube lula, akulungiswe into ze-connectivity ukuthi umuntu ezidlayela emakhaya angene efonini yakhe akhangele ibizo lakhe, kungadingi ukuthi umuntu azahambe umango esiyakhangela ibizo lakhe. Ngibona ngani yizi zinto ezibangele ukuthi abantu bebe balutshwana sibili.
Moyo ngena khona baba. Abantu kahle kahle ngabakachazelwa kahle ukuthi utshintsho luzokuba njani. Njengoba ngikhuluma lawe Dube, ama-politicians kumbe laba abazombusazwe mabefika ekhaya bathi ngivotelani, ngivotelani, kodwa abachasisi ukuthi why kumele abantu babavotele. Then kulabantu labana aba-understanda ukuthi yebo kumele ngivote, but bazibuza ukuthi kumele ngivoteleni. Bagcine bengela answer laphana ukuthi why kumele bevote. So isizathu sokuqala leso. Esinye isizathu sesibili futhi iludlakela. Yazi ukuthi ekhaya ngike ngathi mina ngiqalisa ukungena kwezombusazwe ngezwe ifamily yami yonke isithi wena usufuna ukufa. So anything that has to do with ipolitiki kumbe engathi ngumbusazwe vele ngathi uyikufa ekhaya. So konkani ukwesaba umuntu ethi why kumele vele ngisihluphe ngento ezizambulalisa. Bavele bakweke. So kumele sikhiphe ukwesaba ebantwini bakithi, sibenze beunderstand ukuthi ukuvota kayisikho ukuba yisitha sikahulumende, njalo kayisikho ukuba yisitha somunye umuntu. Ikahle kahle lilungelo lakho. So kumele kube le mfundiso Dube edabeni lwelungelo labantu. Abantu ngine problem lama organizations amaningi ahamba eZimbabwe ethi thina we are fighting for human rights. But you don't fight for human rights without educating about the very same human rights. Abafundisi ukuthi ilungelo lakho yilipi. Umuntu uthi ngizolwela ilungelo loluntu mina ngingalazi ilungelo langkhona. Baye kumele ungilwele. So kumele sifike ezingeni lokuthi ngoba abantu bakithi bengela exposure njengoba babe sekuchile ukuqaleni. Kumele thina silete i-exposure emaphandleni elupane, i-exposure egwelutheni enkayi, i-exposure embalibali.
Sikhulume labantu. Kulabanye abathi kanti vele zavotelana.
Ubakhangela even emadolobheni indlela abadolobha baphathwa ngayo. Kulento eziningi esezithi senza abantu besho ukuthi kusavotelana lokhu okwenzakala kathesi. So okunye nje ikhalipha. Okunye futhi ukuthi ukuhlanganisa ukhetho vakadube lo mfowethu lapha ngizongalithenga umoya. Ukuhlanganisa ukhetho esithi harmonizing elections kwenza ukuthi abantu bakhohlwe futhi ngokuqatha ukuvota esigabeni sabo esingathi local government election. So khangela phela phezulu ngale sebebutha yonke imfucuza. Ingangena leyo mfucuza ke sisiyenza izinto ezingaqondakaliyo bese kuthiwa ke ukuvota kusinceda ngani, khangela ukuthi idolobho linjani. So mina ngomnakano wami kumele kwehlukaniswe ukhetho luka president ne-local government ukuze abantu bakhangele bachwayise kahle abantu abavotelayo. Kodwa futhi okumqoka ikuthi yona inhlanganiso ebambe ezokhetho abantu bakhala ngayo. Lokho angisukufihla, abantu bayakhala ngayo, bayayisola ukuthi ayenzi kahle kwezinye izinto. Uyawubona a lot of stories coming about inhlanganiso ebambe ezokhetho. Even konkani ukuthi kungavota sokuye ema-court, which is actually is the position after all ukuthi kuye ema-court nxa umuntu engasuthisekanga. Okunye futhi ukuba ngento abantu bagcine besebe luza ukwethemba indaba zokhetho. Ngiphinde ngathi ekuqaleni ukuthi okunye futhi abanye abantu ukuze bengaphatheki ekhethweni ukuthi vele abazithupha zokuthi balokhuze bayibhalise ukuvota.
Izekhi isingo yokuthi umntwana uyabe engu-refli ubaba edlala egroundini. Bese kuthiwa umntwana ajaje kuhle ade hayi baba lapha unyathele umuntu kakube yi-penalty. Angeke avume. So inkinga esilayo ukuthi asisela Zimbabwe Electoral Commission sesile zanu PF Electoral Commission inhlanganiso elwela ilungelo lezanu PF inhlanganiso ephusha iagenda yezanu PF. So ukuthi abantu begcine bengavotanga bayakhalala ngoba ukuvota kwangkhona lokungavoti kusuka kube into eyodwa ehlangene basuka bakubone njengathi kuyafana.
Umnumzana Thandazani Moyo ngoyebandla eliphikisayo ele Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa endaweni lo Michael Mdladlandiweni ocubungula izombusazwe belo Gibbs Dube we Studio 7. Abahlala ezindlini zekansili yakobulawayo ezingamashumi ayisikhombisa sebente elokishini elidala lakobulawayo elimakhokhoba bathi lokhe bekhulumisana lomasipala ukuze bengaxotshwa kulezi zindlu. Umasipala ubikwa esithi izindlu lezi ngeze zisebenzi zakhe. Ugeina Kumete weStudio 7 uxoxelo kansila wemakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda.
Yebo kambe ikansila yakobulawayo ibisinike ama-eviction letters abahlali base-BNC compound, i-compound ekansili etholakala ku-17 makhokhoba. Abahlali laba kudala behleli lapha. Abanye ngama-pensioners awekhansili isebenza zazisebenzela ikhansili, abanye ngabafelokazi abathiywa ngamadodabo ayesebenzela i-city council, abanye izisebenzi zesikhansili ezitholakala phakathi lapho. Ngamafithane ngingathi-ke yikho engingawuveza nge-DMC compound le etholakala kwa-7 makhokhoba.
Manje sebexotshelwani laba bantu ku-BMC?
Right. Ikhansili yakobulawayo ithethe isinqumo sokuthi kumele ikhangelisise yenze ama-premises e-audit kwaziwe ukuthi abantu abahlala kuma-properties akobulawayo ngobani njalo bahlala njani njalo bangobani. Lokhu bekudalwe yikuthi nxa ikhansili inanzekela iy'sebenzi eziningi ezikhona khathesi ezesithi council ziyakhala zithi kazilandawo yokuhlala, zidinga indawo yokuhlala njengoba ikhansili ukwazi ukuthi ikhansili yakobulawa ibhadala ama-workers ayo i-RTGS le engathengiwe. So iy'sebenzi eziningi zasekhansili bezicele ukuthi hhayi ikhansili akenilizwe lani izikhalazo zethu ukuthi njengoba lisibhadala siyafuna ukusebenza kodwa imali yokuthi siye emsebenzini asisakwanini, alike ngani lisidingela okuyindawo ukuthi singacatshise amakhanda lapho esingasozisigade khona intshova, lapho esingasozisaba sekuduzana khona lasemsebenzini lapho esisebenza khona. Yikho-ke isinqumo le ikhansili yagcina isidinga isidingisisa ukuthi kanti labo abantu bakhala kangaka singabafihla ngathi kalo singenze njani ukuthi sibasize.
Manje kuzathiwani-ke lapha baza kuya ngaphi? Njalo bona bathi besabela ukuthi kuzaba lokubola okuthize bengahamba bebizwa ikhansila behamba bengamunye lomunye, bathi bona bafuna ukuthi babambane bahambe bendawonye. Liza kwenzani ngakho khonokho? Njalo le khansila ithini?
Yes, kambe indaba engasilula ukuxazulula njalo ayisindaba elula ukuthi siyithove njengesithi ikhansili ngoba nxa sinanzelela labo abantu ikhansili ethi ngabaphume ngabantu ababeyisebenzisa ikhansili. So kuyindaba
Councillor kaWard 7 emakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.